manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 25 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe.
Zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika zvinji makataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo, tofika zvekuNigeria.
Zimbabwe yotangazve humwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Victoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita maonero akasiyana pamusoro pekuti munyika muve nechipfeko chenyika here kana kuti kwete national dress vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo nhasi muchinhoi panyaya iyi mumwe mugari wemuguta iri vaDaniel Kokero vati zvakanaka kuti pave nechipfeko ichi vachiti jira racho rinofanirwa rive nemifananidzo izvowanikwa zviri munyika kwete mavara emureza wenyika chete.
Why can't we incorporate those things into our national dress? That only focuses on the national flag.
Is zvatsigirwa nemudzidzisi wepachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CAT Dr. Verit Muzenda avo vati vanhu vemunyika vanofanirwa kuzirikanwa nemapfekero avo. Dr. Muzenda vanoti pakubuda nechipfeko chenyika hapafanirwe kuitwa zvematongerwo enyika.
Munozoti senyika zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika zvinji makataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo. Tofika zvekuNigeria.
Mumwe apinda mumusangano wanhasi vaFarai Chikore vanoti urongwa huri kuitwa hwekubuda nechipfeko chenyika hauna kunaka sezvo huri kusiya vechidiki kunze.
Kana kuva chikwana siuko kana chikwanisa kuitika sengo yanje iri pasiuko inogona kuonekera zvina iri kutaungira tuine age yatovepo vechidiki oroshe kana wana anogona kuda kuzoi vanotaura metiri yacho kutaka kuenderana kwatatona varumuna muchachevha ndozviri kuenderana nenguva dai machira akada kuita mumazambia zambia atau ndiye vanhu vakuru avanoti 60% ndiye vanhu vadiki vanogona vanhu varesista kuiiai vakutawo masempo ngavagara vatingoda tinogona kuatrakta vanhu madesigna chacho bhozi kupa munhu adesigne madesigners vacho vechidiki vacho vakutarisa 60% ndive vavechidiki vagotadza kuburitsa design yavari kuda.
Asi vaPeta Ngurima vanoti zviri kuitwa nevakuru muhurumende hazvina musoro sezvo vari kufunga zvekupfeka asi vanhu vasina hupfu nemafuta edzimotokari.
Handione pane bundutso rokuti kana chibvumirano chokuti tinge tichimhanyisana nekuti kuti national dressing. National dressing unge munhu unge makagoti. Kasaigo zvine zvinyika ine madisaster akadi. Nzara irimo uno munyika. Shiwa hamuna, kufa hamuna, mukufunga zvokufeta. Hazvione zvichibuda.
Mukuru webazi rezvemadzimai nemabhizinisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Women Affairs Community Small and Medium Enterprise Development mudunhu reMatonal and West. VaPatrick Rangwani vati mushure meongororo mumatunhu ose kuchaitwa makwikwi ekutsvaka chipfeko chenyika musi wa10 kurume usati wasvika.
Takuti zvishuviro zvaburiswa nevanhu vanhu vange tine chipfeko chenyika chinotiburitsira tigadze nemaraviri edu kuti tivanani. Saka paitwa izvozvo ndopakanzi zvokuti tiite izvi kuti tiende muvanhu tisina chatakabata hazvigoneke. Ndokubva pano tsvagwa munhu akabatsira izvo pange paine machira atauya nawo as masamples abzoserwa kuvakuru kubva vanoona vavati zvakanaka tadii tazviona asi machira aya tatoda nechokuti chiendai muvanhu munozwa kuti vanhu vanotidii.
Patabvunza varangwani kuti sei hurumende yafunga kuita zvekutsvaka chipfeko chenyika nhasi mushure memakore akawanda nyika yawana kuzvitonga kuzere, varangwani vati pfungwa iyi yagara irimo munyika nekudaro vazofunga zvekuizadzikisa chete.
Nyaya yenational dress chinhu chakagara chichitaurwa. And this is not an issue about the ministry, the ministry itself.
Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanodarika zana uye vazhinji vavo vati vanoda kupiwa nguva yekudzamisa pfungwa dzavo kwete kumhanyiswa mhanyiswa sezviri kuitwa. Varangwani vanoti chipfeko chenyika chinofanirwa kunge chavepo musi wa18 kubvumbi panopembererwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Nyaya yechipfeko chenyika iyi yakambozeiwa mugore ra2005 asi ikambosendekwa parutivi asi gore rapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vakabva vaimutsiridzazve. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe nhasi razivisa paramende kuti rakabatsira Grain Marketing Board nemari yekugadzirisa matura ayo mushure mekunge rakumbirwa kuita izvi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva yavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare varisachigaro wedare remakurukota aiona nezvekuti nyika yawana chikafu chakakwana kana kuti food security pachirungu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Question, and I hope I won't be interrupted.
What are you interrupting?
You are interjecting me.
How am I interjecting you?
So please, may I answer here?
No, you are the one saying we interrupt you. How we interrupt
you? Yeah, you do, because you told me I should answer you. You keep
I'm
wrong.
I'm not asking you how. So, just simple.
Okay, all right. Simple, that's fine. I'm going to check for progress.
Avo ndisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor vaJajena vachikandirana makobvu nematete nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vamusarara nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima kuti vakapa kambani yehurumende yeGrain Marketing Board mari yekugadzirisa matura ayo muna 2016 mushure mukunge vakumbirwa kuita izvi nava Emerson Mnangagwa. Vachipa humbo kukomiti yezvekurima maererano nekugadzirwa kwematura eGMB pamwe nekutengwa kwegorosi kubva kunze kwenyika, vamusarara vati muna 2016 vakaudzwa navamunangagwa kuti chirongwa checommand agriculture chaizoburisa goro rakanaka. Nekudaro vaida kuti GMB gadzirise matura ayo uye vaida kuti sangano ravo ribatsire panyaya iyi. Vati mushure mekutaura navamunangagwa vakazoita mumusangano nevaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, apo vakazoita chibvumirano chekubatsira GMB nemamiriyoni mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vati vakabvumirana kuti hurumende yaizobhadhara mari iyi nekutengesera sangano rayo chibage nemutengo uri pasi, izvo zvinove zvakazoitika.
The then chairperson of the Cabinet Committee on Food Security and the vice president then, now His Excellency the President, approached the milling industry and said that...
Vamunangagwa vakatiudza kuti paitarisirwa guru sezvo Command Agriculture yainge yabudirira, asi vakati matura eGMB ainge asina kumira zvakanaka. Nokudaro vaida kutibetsera pakugadzirisa sezvo hurumende yaive isina mari. Mushure maizvozvo takazosangana negurukota rezvemari panguva iyoyo vapatrick chinamasa ndokubva tagadzira chibvumirano chokubatsira GMB.
GMB yaramba kuti yakawana mari kubva kuGMAS. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muGMB vaClemens Guta vati GMB yakagadzirisa matura ayo nemari yaitengwa chibage nenhengo dzeGMAS.
We never got a loan from GMAS for two reasons.
Hatina kumbowana loan kubva kuGMAS nekuda kwekuti mutemo wePublic Finance Management Act unoti tinofanira kupiwa mvumo yekukwereta, uye isu hatina kutombotsvaka mvumo yekuita izvi.
Panyaya yekuti bazi rezvemari raiziva nezvekubatsirwa kwakaitwa GMB neGMAS, vaWadyajena vati paramende yakanyorera kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutulincube, avo vakataura kuti havana umbowo hweizvi. Komiti yavaWadyajena yatiri kuenderera mberi nekuongorora nyaya iyi, uye inoda kuti GMAS iendese kuparamende magwaro aya akaita sechibvumirano chekubatsira GMB nebazi rezvemari nezvimwe zvingabatsire komiti panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, komiti yavaWadyajena yange ichida kuziva kuti GMAS yakashandisa sei mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuamerica ayakapiwa nereserve bank of Zimbabwe. Vamusarara vati mari iyi yakashandiswa kutenga gorosi kunze kwenyika. Vati mari iyi haina kupiwa kuGMAS asi kuti yakapiwa kukambani yeHobart, iyo inove kambani yaiunza gorosi munyika. Asi vaWadyajena vati komiti yavo haina kugutsikana nezvataurwa navamusarara, uye vakati kuferefetwa kwakaitwa neparamende kumakambani akaita seZimbabwe Revenue Authority kwakaratidza kuti GMAS haina kutombotenga gorosi kubva kunze kwenyika asi kuti zvakaitwawo neimwe kambani yeDroski. Vamusarara vabvuma kuti Droski kambani yavo, uye vaWadyajena vati komiti yavo iri kuenderera mberi nekuongorora kuti sei Droski iri iyo yakatenga gorosi kubva kunze kwenyika ichishandisa mari yainge yapiwa GMAS. Mangwana chaiko, komiti yavaWadyajena iri kushanyira makambani avamusarara anoti Droski neAlpha Grain, apo iri kuenderera mberi nekuongorora nyaya yayo. VaWadyajena varatidza kusafara vamusarara pamwe nevashandi veGMAS vaitaura kumapepanhau nezveongororo iyi, uye vati kana zvikaitika zvekare vachatongwa nenyaya yekuzvidza dare.
Desist from issuing press statements. The issue of then going out and issue interviews about this committee.
Siyanai nenyaya yekutaura kumapepanhau nezvenyaya iyi nekuti hamusi nhengo dzekomiti ino. Kana mune zvamunoda, nyorerai kuna Clerk of Parliament kwete kutaura manyepo kunyika yese.
Vamusarara avo vauya negweta ravo varambidzwa kushandisa gweta ravo, uye vamutauri wesangano reGMAS vagarika ichaunza avo vange vatora mhiko yekuti vapewo umbowo vadzingwa mudare vachinzi vange vave kukanganisa komiti iyi. Vachaunza vayambirwawo kuti vacharangwa kana vakaramba vachitaura pamusoro penyaya iyi. Ongororo iyi iri kuenderera mberi, uye vamusarara pamwe nedzimwe nhengo dzeGMAS vanzi vachakokwa zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development of Victoria Falls, vachiti Zimbabwe yakagadzirira kuzadzikisa zviga zvekusimudzira upenyu hwevanhu zvakatarwa neUnited Nations, kana kuti Sustainable Development Goals. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations, amai Amina Mohamed, avakapinda munyika nemugovera kumusangano uyu, vabuda munyika nhasi. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reEconomic Commission for Africa rakabatana neAfrican Union Commission, African Development Bank pamwe neUnited Nations pasi pedingindira rinoti 2020-2030, a decade to deliver a transformed and prosperous Africa through the 2030 Agenda and Agenda 2063. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7, abata vaNicholas Kanjengwa, mumwe wechidiki varikupinda mumusangano uyu.
Urongwa we 6 African Regional Forum on Sustainable Development urongwa chakanaka shukuru mungatarisa dinjera racho mchaona kuti mune waro wakanaka wokuti kutanga gore ya 2020 kusvika gore ya 2030 nyika dzose dzemuAfrica pasi rose rine basa kuona kuti tazadzisa nyaya dzekushandura upfumi hwenyika inonzi muchirungu economic transformation zvakare nenyaya yesocial transformation danu iri rakanaka nokuti rine waro hunova hurumende Zimbabwe yagara iritofamba na ukare kubiriza ni hachi kuti vision 2030 na iso zo chirongwa ichi chiriku zaadzisa basa ragara iliku ichi kwenye urumende iye iti kena nane ichi jiki zwakati na kira skuru nukuti mkatarisa agenda 2063 ilikutarisa shingangwa chi Afrika kuti Afrika ingabuje sewe matambutiko ayo nenzira no kwanza kuimplementa ini ni African way shiriwa kuti nyaze mabasa kumajit nyaze value addition nyaze kuti Afrika itaniso ku isama export na izozo urongwa uhu wakati nakira senyika wakati nakira region wakati nakira continent
tambonzwawo mwe wechidiki anga chitaura kuchirongwa ichinhasi vankosina tinyati vachinyatsokurudzira vakuru vehurumende yeZimbabwe uyezve vari mumasangano akafanana na United Nations na African Union kuti paanopedza chirongwa ichi vachidzokera kuma office avoko kana vakuita yatingati nechirungu implementation vanofanira kukurukura nevechidiki vachovabvunza kuti ndizvo zvamuri kuda here uyezve zvinokubatsirai imi mazvitambirawo seizvo
idano rakanaka zvikuru nokuti the young people are the future vechidiki ndovane matambudziko akawanda arutsanana nayo mayouth edu mazhinji vane ruzivo rwakanyanya asi vari kukwanisa kuenda kunoshandira dzimwe nyika munana Europe naizvozvo takwanisa kugadzira environment iri favorable kwavari zvakati
Vaka jengu, taona mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa wachivura msangano uyu. Pane zwa wataure elezwa mungati zwa kufadza.
Te wechidiki, ndanya kufara kuti mtungamiri wedu wenyika wazipangua, wazipira kuzosangana nezime nyika. Uye kupomka na nyika edu, igamshire zime nyika zose muno. Na iso oso, mkatarisa ma exhibitions. Ndaona alikuitika kuno ku Victoria Falls. Alikuitika kuti nyika edu uri mugwara.
Mumwe wechidiki ari kuVictoria Falls vaNicholas Kanjengwa vari parunare naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa muIraq vaIraj Harichi vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus. Kunze kweChina, Iran ndiyo inonzi yabatwawo zvakanyanya nedambudziko iri. Vanhu gumi nevashanu vakashaya munyika iyi uye vamwe makumi mapfumbamwe vakatapurirwa chirwere ichi. United Arab Emirates nhasi yarambidzawo ndege dzose dziri kubva kuIran kupinda munyika iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuedza kunyorerana chibvumirano chekutengeserana nemutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi. VaTrump vachiti vari kuita nhaurirano vari kutarisirwa kunge vasvika padanho repamusoro-soro. Vanhu vanomwe vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika kudivi revanopikisa remaDemocrats muAmerica vachange vachiita gakava nhasi kuSouth Carolina. Vari kutungamira pari zvino ndiSenator Bernie Sanders, asi vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden ndo vari kutarisirwa kukunda musarudzo dzekuSouth Carolina. Anokunda musarudzo idzi ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika vari kudivi remaRepublicans vaDonald Trump. Dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika rinonzi nevamwe rinenge ratodzika midzi panguva iyo paine kunakurirana nyoka menyu pakati pehurumende nevanogaya upfu avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu hweroller mill uhwo hunenge hwakabhadharirwa kare chidimbu chemari nehurumende kana kuti subsidy vachiendesa kumisika mitema. Vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hwengwerewere uhwo hunodhura pane kuti vange vachigaya hunokwanisa kutengwa nevanhu vose hweroller mill. Ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuswera ruchifudza zvitoro zvinotengesa upfu pachinzvimbo chekunge ruchiita zvinopa pundutso kumhuri dzavo pamwe nenyika. Mumwe aswera akagarira upfu ndaamai Rufaro Chakanyuka vekuGreendale muHarare, avo vanoti vazouwana asi uchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu pamakirogiramu gumi pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi.
Kwedu kumashop nhasi ndauona kuGreendale uchiita $150 RPGS 10 kg rolame. Pamwe toere tatitotsvaga tichioshaya taigonongosvika kana sezvakaita kunana kamusinza kuchinzi waoya but munogona wanikwa nevanhu kana 15 chiva zvangopera zvakadai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti dambudziko rekushayikwa kweupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagoutengesa nemari iri pasi.
Ndofunga marongerwo akaita subsidy ndo akonzera kuti zvinetse, nekuti takaona vhikira pera kune kuna kurirana nyoka mhenyu zvichinzi vamwe vari kuendesa upfu kuDRC. Iko zvino vaakutiwo havana mota dzekutakura upfu vagayo vachiona, saka tichanyatsokunzwisisa kuti dambudziko riri papa, asi maonero angu kusarongeka kwesubsidy yehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti chanyanya kukonzera dambudziko rekushayikwa kweupfu munyika inyaya yehuori uhwo vanoti hwatekeshera.
Dambudziko ratinaro munyika muno ndomokuti tine huori hwanyanyisa kuchechetera zvinosvika kumaindastri, especially kune vava vanodini vanogayawo. You find that muno muzimbabwe hupfu hunonyanya kudyiwa irolani, asi yezvino tine zvitoro zvazara nesuper refined milimili vanangoremberi vedu vaya vakudhara vaya. Nao unozoshaya kuti hupfu ihwohwo kuti huzosvika ikoko kuna nangwerewere ikokoko, chii chinenge chida kumboachivhiwa?
Vachirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Anongova magames anotambwa navanhu ivava zvokutoti hurumende vanhu vakawanda vanototi yatononoka kutema tema makambani yavanohuoriva, hapana chiripo but huori chete chete.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapindawo mumabhizimusi evanogaya upfu uko anonzi akawana upfu unosvika matani zviuru zvishanu wakanga wakachengetedzwa hunofungidzirwa kuti waida kuendeswa pamisika mitema. Asi mutauriri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine upfu sezvo riri iro basa ravo. Vachaunza vakatiwo vamwe vanogaya upfu vari kuita dambudziko rekushayikwa chekutakurisa upfu kuti vange vachihuendesa kune vanotenga. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanotiwo sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seMexico, Brazil neThailand, uye Uganda yakaziviswawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Gurukota rezvekurima rakatsanangura kuti uwandu hwechibage munyika wadzikira, saka isu semakambani tiri mishishi kuchiunza chekutanga chiri kubva kuSouth Africa icho chakatotanga kutosvika tichiri chishoma, uyezve tine zvikepe zvataronga zvingangozvisvika kupera kwemwedzi wamachi zvichienda mberi. Izvi zvatiri kuita izvi zviri kututsa pabasa yehurumende iyo yagara zvakare ikunda chibage.
Asi vakuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvisashayikwa.
Chikuru chaicho chaicho chinofanira kuitwa kugadziriswa kwemitemo nemapolisi dzenyika kuitira kuti tisaite matambudziko akaita seatina waya kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvinoshayikwa munyika.
Kusvika matambudziko ose kusanganisira huori zvagadziriswa, vakawanda vanoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika recharamba riripo kunyange nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze, nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva mukutengeswa kwehupfu pamisika mitema pamwe nekuita zvehuori. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak vanonzi vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kuberekwa. vamubarak vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vasati vabviswa pachigaro muna 2011 mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kwemazuva gumi nemasere. Vakatanga vari mumauto emuchadenga vasati vatungamira mauto aya vachizoita mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Vamubarak vakazoitwa mutevedzeri wevaive mutungamiri wenyika iyi vaAnwar Sadat muna 1975. Vakatanga kutungamira nyika muna 1981 mushure mekunge vanopfurikidza mwero vechiislamist vauraya vaSadat. Muna 2012 vamubaraki vakatongwa ndokutongerwa kugara muJericho upenyu hwavo hwose mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vanhu vairatidzira, asi vakazonzi nedare repamusoro havana mhosva. Muna 2015 vakabatwazve neimwe mhosva yeuori vakanzi vagare muJericho kwemakore matatu asi vakazosunungurwa muna 2017. Vamubaraki vaidyidzanawo zvakanyanya nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avaivanzoenda kuEgypt murwendo rwekuenda kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka Wando Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University kuSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Vamubvara studio vati vakatanga kutonga zinana 1931 apo vakatora matenda, asi utongi hwavo uiti vaishandisa utongi hweuzvamiriri. Vanga vasingabvumiri utongi hweguta ruzhinji, vanga vasingabvumiri multiparty democracy sazokudiswa mupawa nerecognition yakati vakuichi ichizopindirwa une mauto achizosungwa. Saka hapana chikuru chatingati tingayemura utongi hwavo.
Vaimboita sokuwirira navo neZimbabwe, ukama hwavo navamugabe hwaya hwakamira sei?
Hwanga huri ukama kahwoudividoka ivo vamugabe vakadzingwa sei? Kudzingwa kwakati vamubvara kuti vakatanga kudzingwa vamugabe vachizodzingwa 2013, asi vakangodzingwa nenzira dzakafanana nokuti vaishandisa mauto vachidzvanyirira vanhu, vachishandisa mauto kuponda nokuuraya vanhu zvaingeitwa navamugabe ende zvichiitwa futi nehurumende yabvisa vamugabe. Akupinda kwavo vakangoendawo sokuuya kwavakaita, sokutonga kwavaiita, vachishandisa mupindo, vachitunga vanhu, vachibvata mapolisa pati. Saka kana uchinge uri mutungamiri wenyika unofanira kuita zvakanaka, kuti vanhu paunosiyawo simba vanhu vakucherechedze. MuEgypt vachoma chaizvo vari kuchema kuti vamubarak vaenda, nokuti ndovakonzera zvese zvenikuti mauto azopinda achitonga Egypt, utongo hwavo mubarak.
Vacharangarirwa sei muAfrica uye chimiro chavo mune zvematongerwo enyika muAfrica changa chakadini?
Chimiro chavamubvara muEgypt hachina kumira zvakanaka, vakatobvisa nevanhu. Chimiro chavamugabe chokutaura kwatikita muno hachina kumira zvakanaka, vakabvisa nevanhu orozo, vakabvisa nemauto akuotedzera kutonga kwavamugabe. Saka chimiro chomutungamiri chinobva muvanhu vake, kuti vanhu vacho vanokuremekedza zvakachii. Tarira kana muSouth Africa vana manzira vanoremekedzwa, Oliver Tambo vanoremekedzwa nezvavakaitira South Africa. Vanoudza independence, vaudza independence vokutonga 4 years, vatonga 4 years voti ha ina hanodadini pandandiapa pakwanoda kutira chaubiki ngepo otobvawo ondira Zuma, Zuma obva ondira Ramaphosa. Zvichingodaro zvinopa ruremekedzo, nokuti zvinopa stability munyika, ikonomi yenyika ichifamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare muHarare natanonoka Wando Studio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru paFacebook papeji redu reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development uyo uri kuitwa kuVictoria Falls. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove, nhasi manheru na 8 PM.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevaimbo vegurukota ruzvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe. Zimbabwe yotangazve humwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Tabatasuka kumagumo yechirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusaya mina Sandekile Musanga.
Soko isika tisenda bakuvi